Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 11/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nemapato ezvematongerwo enyika voita muonero wakasiyana pamusoro perwendo romutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avaenda kuMozambique nhasi mushure mekukokwa nemumwe wavo waPhilip Nyusi. Sangane ravara eridzire Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinokwira kudare High Court richipikisa danho rebazi redzidzo yepasi rekumbomisa basa varayiridzi vanonzi havasi kuenda kumabasa. Mapato ezvematengerwo enyika otarisirwa kuparira urongwa hwekutsvaga rutsigiro mangwana pamberi pesarudzo dzemabielections dziri kuitwa muna Kurume. Zvikwata zvenhabvu muZimbabwe zvichambomira kwenguva yakatirebei kuti zvishandise nhandare yeRufaro Stadium zvakare. Indo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nemapato ezvematongerwo enyika voita muonero wakasiyana pamusoro perwendo romutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vaenda kuMozambique nhasi mushure mekukokwa nemumwe wavo waPhilip Nyusi. Vaviri ava vataura nyaya dzakawanda dzinosanganisira kutyidzana pakati penyika mbiri idzi pamwe nenyaya dzekugadzikana nerunyararo munyika yeMozambique. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pataenda pamhepo tange tisataziva kuti musangano uyu wafamba sei, asi imwe nyaya huru yanga yakatarisirwa kutaurwa nezvayo inyaya yekusagadzikana kwakaita muMozambique kudunhu reCabo Delgado pamwe nenyaya yerunyararo mudunhu reSeresadec. Bato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change rinoti nemamiriro akaita zvinhu munyika, misangano yakaita sewanhasi yaifanira kuitwa pamadandemutande. Mutevedzeri wemutauri webato iri vaGift Ostalos Siziva vaudza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika haafaniri kushandisa mari achienda kumisangano inogona kuitwa pamadande mutande.
Mazuva ano kune internet, kune technology advancement yekuti mameetings anogona kuita mabilateral meetings and diplomatic meetings anogona kuitwa kupa the internet kuti tite save kuti tiratidze kuti we prioritize nyanze healthcare, we prioritize nyamasala dzevashandi.
Vaenderera mberi vachiti matambudziko ari munyika akaita sekudonha kuri kuita upfumi, kuparara kwezvipatara, kuramwa mabasa kwevarayiridzi pamwe nezvimwe kunogona kukonzera kusagadzikana munyika. Vasiziva vati pachinambo chekuti vaMnangagwa vaende kunogadzirisa matambudziko edzimwe nyika ivo ndivo vanotoda kubatsirwa.
Mnangagwa haagoni kuenda kuMozambique kunogadzisa nyaya yekuti kuve nerunyara reMozambique asati agadzirisa nyaya yemudzara munyika muno, asati agadzira nyaya yemhirizhonga, nyaya yekupiwa kuri kuitwa upfumi nevanhu vari muzana, nyaya iri kupirwa kwemaelections munyika muno yakonzeresa kusawirirana.
Izvi zvatsigirwa navaCedric Muradzikwa avo vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira. VaMuradzikwa vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti Sahwira agadzirise mhirizhonga mumusha wemuvakidzani wake vachiti zvinonakidza kuita chete kana iye akachena.
Sahwira zvaangagoni kunogadzira musha umwe Sahwira kana mumba make zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Tinoona izvezvi maticha muZimbabwe hamusi kudzidzwa, maticha ari pastrike, munyika mune nzara, takatarisana nemaelections kuri kuitika mhirizhonga. Zvinofanira kuti vaMnangagwa semukuru wenyika vanotifanira kuti vatange vagadzirisa zvinhu zvakafanana naizvozvo. Saka baba havangagoni zvekuenda kuno eredza hove vachisiya imba yechibvira.
Asi mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance va Giles Musekwa au vakamboshanda muchiuto vaudza Studio 7 kuti rwendo rwavamunangagwa kuMozambique rwakakosha zvikuru nekuti vari kurwisa Mozambique vanogona kupinda mune dzimwe nyika muSADC.
Rwendo rwakakosha nepamusana pekuti runyararo muMozambique runotaurawo runyararo muZimbabwe. Munoziva kakuti hondo iri muMozambique rwendo rawo nderekuti kana tikanga tapedza neMozambique kwachaona zvimwe zvinhu zvavanoda kuti tiri manekdos. Saka kana mukanga muri wavavidzani zvatakaita neMozambique tinoda kutiza mvura yembambara ichiri kure.
Vamusekwa vatiwo zvakaitwa neAfrican Union zvekupinza Zimbabwe mukanzuro yavo inoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu yeSecurity Council vachiti vanovimba kuti izvi zvichabatsira mauto enyika kuti asambunyikidze vanhu sezvaari kuita pari zvino. Hatina kukwanisa kubata mutauro weZANU-PF vaChris Mutsvangwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vakaudza vatori venhau nemusi wechitatu kuti kudomwa kweZimbabwe kuve nhengo yeAfrican Union Security Council kunoratidza kuti Africa ine chivimbo chekuti Zimbabwe inogona basa rekuchengetedza runyararo.
And the fact that Zimbabwe is going back speaks volumes about the trust and confidence which Africa is placing on the Second Republic.
Izvi zvatsinirwa nemurayiridzi weGreat Zimbabwe University vaJoe Mukusha avaudza Studio 7 kuti vamunangagwa pachavo munhu ane unyanzvi munyaya dzekuchengetedza runyararo kubva kare vachiti ndosaka vanyusi vavakoka kuti vazopangwa mazano. Nyika dzemuSADC kusanganisira Zimbabwe dzakatumira mauto kuMozambique kuti andobatsira nyika iyi kurwisa vanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti R2s ratuma magweta aro ari pasi peZimbabwe Human Rights NGO Forum kuti akwire kudarira High Court achipikisa danho rakatorwa negurukota rezvedzidzo yepasi rekumbomisa basa varayiridzi vanonzi vari kurangwa mabasa. Sangano iri riri kukurudzirawo varayiridzi kuti varambe vakashinga richiti kudzoserwa kwemihoro yemadhora mazana mashanu nemakumi mana emari yekuAmerica kana kuti US$540 yavaitambira muna gumi guru 2018 ndiko chete kuchaita kuti varayiridzi vadzokere kumabasa. Bazi redzidzo yepasi rakazivisa nezuro kuti varayiridzi vose vasati vadzokera kumabasa kubva pakavhurwa zvikoro nemuvhuro svondo rino vachambomiswa mabasa kwemwedzi mitatu vasingapiwe mihoro. Asi gweta rine mukurumbira vari mudzidzisi wezvemitemo paUniversity of Zimbabwe vachitungamira bato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti bazi redzidzo yepasi harina masimba ekumbomisa varayiridzi mabasa sezvo vasina kupinzwa mabasa nebazi iri asi kuti vari pasi pePublic Service Commission. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvinafundo Maduku panyaya iyi.
Pamutemo zvakajeka kuti varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende havasi vashandi vemaminista kana vapresident. Bato rine bato rehurumende restate rinonzi Public Service Commission. Public Service Commission chitori chinhu chakazvimirira chakamirira state. Nekuti chinonzi state tichiti Zimbabwe hatirevi hurumende, hatirevi parliament, hatirevi makosi. Inozi Zimbabwe chitori chinhu chiri pamusoro pedu tese. Kuna president uku, kuna maministers, kuna parliament, tese tiri muZimbabwe. Saka zvitaura kuti vanhu vanenge vari government kana vari muminista vane simba rekuita chero zvavangoda kuita. Aiwa, minista ari pasi pomutemo. Saka vashandi vehurumende havasi vashandi vehurumende iri ipopo nguva iyoyo. Vanenge vachishanda vari pasi pemutemo wekuti tine Public Service Commission ndiyo ine simba rekuvatora mabasa, ndo zvine simba rekuvati aiwa mabasa apera, ndo rine simba rekuvaranga kana paine zvavanenge vakanganisa yatinoti discipline yayo. Saka nyaya yekuti tambokumisa basa kumwedzi mitatu haisi chinhu chingaitwa naminista.
Zvinhu zvatinamboitika here Profesa Maduku kuti gurukota rinodzinga vashandi mabasa?
Hazvisati zvamboitwawo kubva pazvakatanga. Zvakamboitwa nana Dr. Edison Zobwe rimwe gore kare kare but zvaitoitwa zvikaenda kumatare edzimhosva zvikabuda pachena kuti aiwa hurumende haikwanisi kudaro. Nyange kudai minista aizi ari kuda kutaura zvinhu akamirira Public Service Commission haatendedzwi kuti amirire Public Service Commission. uye Public Service Commission haitendezi kusiira basa rayo kuna minister kana kune gurukota rehurumende.
Saka varairidzi vanokwanisa here kusateerera zvataurwa negurukota izvi?
Panyaya yekuti varairidzi vanokwanisa kudifa here kana kusaita zvataurwa naminister, haitombosimuki varairidzi, hapana zvavanofanira kutomboteerera nekuti hapana zvaitwa. Tinotaura pamutemo, mutemo hauoni zvakaitwa naminister chechinhu chakaitika. Mutemo unoti hapana chakaitika. Tinoshandisa izwi rechiloya rinonzi null and void, zvichitaura kuti hapana zviripo. Saka minisita akangotaura hake, saka izvezvi zvakuna munhu anofanira kuti ndakanzi usaenda kubasa.
Saka varairidzi vanokwanisa here kuendawo kumatare vachipikisa danho rairo gurukota kana kuendesa gurukota iri kumatare edzimhosva?
Zvekuenda kumatare vanokwanisa kuenda kumatare, nyangwe tanga tati hapana chinonzi mazemutemo pane zvakaitika. Munhu anenge achitoda kuti pamwe zvinyatsojeka kuti hapana zvakaitika anokwanisa kuenda kumutemo, onopuwa order yecourt inotaridza kuti hapana zvakaitika. Izvi zvinokurudzirwa hazvo kazhinji kuti zvijeke, kwete hako kuti munhu akagara kumba kwake ongoti aiwa hapana zviripo, zviri null and void. Although zvichishanda izvozvo, chinonyanya kukurudzirwa ndechekuti ukaona kuti pamwe unoda kuti zvijeke zvisazoita doubt mumusoro yevanhu kuti chii chiripo.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vari mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Love More Maduku vari parunare muHarare neStudio 7. Mapato ezvematenderwo enyika makuru anoti ZANU-PF, MDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora pamwe neCitizens Coalition for Change ari kutarisirwa mangwana kuparura urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabi-election dziri kuitwa musi wa26 Kurume uno wemwedzi unouya. Bato rezanu-PF riri kuita musangano waro kuEpworth, uko mutungamiri waro vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura kuvatsigiri vavo. Bato iri rinonzi richatorawo mukana uyu kupa matitle deeds kuvagari vedzimwe nzvimbo muHarare. Danho rinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika rakanangana nekutenga mavoting. Ukuwo mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kutarisirwawo kuparura urongwa hwavo mangwana akare kuulawayo. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vari kutarisirwawo kuparura urongwa hwekutsvagira nhengo dzavo rutsigiro dziri kupinda musarudzo dziri pasi peMDC Alliance kumusangano uchaitwa nebato ravo mumusha weHighfields muHarare mangwana akare. National Blood Services Zimbabwe iri kukurudzira veruzhinji kuti vape ropa remhando yeBlood Group O, iro vanoti rave shoma mudura reropa. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 vanoona nezvekuunganidzwa kweropa kuNational Blood Services Zimbabwe vatichaona saira vati munyika vanhu zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana vane ropa remhando yeGroup O, zvichireva kuti ndiro ropa rinodiwa zvakanyanya kuzvipatara.
Pamagrupu emaropa tine magrupu 4, Blood Group A, B, A, B, N, O. Pa Blood Group O takaona kuti muZimbabwe 52% yevanhu vari muZimbabwe Blood Group O. Zvakureva izvo kuti even kumapatient dari muchipatara vanenge vari almost 60% yemapatient ari kuda Blood Group O. Ngatimboti patient anoda 3 units, zvinoreva izvo kuti patient iri 1 down atatanodhonda ropa. Nenguva yekuti COVID yakambovhara zvikoro, COVID yakambovhara makambani, gore richangotanga kudai tinomboita matambudziko kuti tivane vanhu pavanenge vakaungana.
Vati kuti vanzi vane ropa rakakwana vanenge vachida ropa remazuva mashanu, asi vati pari zvino ropa remhando iyi riri kushandiswa rese rinenge rawanikwa richibva rangopera pasina rinozoiswa mudura. Vasaira vakurudzirawo veruzhinji kuti vabatsirewo nemhando yeBlood Group O iyi sezvo ropa iri richinyanyodiwa zvakanyanya. Vatiwo kupa ropa kunochengetedza upenyu hweavo vanenge vachida ropa iri.
Ropa chinhu chinoraramisa upenyu, zvikuru nguva inoyo yatinoti mwedzi waFebruary, anoti mwedzi werudo. Saka kutsvaridza rudo kumunhu unenge wamupawo ropa kuti ararame. Munhu anorarama anoda ropa anenge akuvara mutsaona dzemugwagwa kana kuti madzimai akazvitakura anenge vaita complications pangu ya nguwajila kubatsiru misakakatinuti kana titulu paredu rakatukwanira tenge tukuna uti tine 5 days supply tikapa minza nso kutisegu harare teshida mao wanukwana kuita 83 mao positive mao negative wanukwana kuita 8 sakatikana titulu 5 days supply tukua uti 83 by 5 teshida almost 415 units a blood group O positive 40 day blood group O negative saka parisu na tisata shukapa chini na ichocho azitini tarisiru ya kutari saku tipanodu kuruwa papa huru wa shukura hapa nenge chituma ama timu idu matatu zuwa nizuwa duwa ntura ropa saka turukuru zira munu wega wega arumu Zimbabwe anugu na kupa ropa pa nengi onguwa gasha jiri ma national blood service offices mnama zowe wajoina city kana kutunenge kune mobile timu idu Zimbabwe
sangano riri national blood service Zimbabwe rino wana ropa rekuisa modura re ropa kuneve rujinji vano papachena uye rino itashirongwa jekufambari chichaga ropa iri kunjumbo zaka siana siana kunyanya kunoonga na vanu waka wanda pa nguwa imwe chete vasa iravati kuvarwa kanga kwakaitwa shikoro nekuda kwechirwere cheCovid-19 kwange kuchivhiringa zvirongwa zvavo zvekutsvaka ropa mukuru we National Blood Services Zimbabwe amai Lucy Marowa vati vari mushishire kutsvaga madhora ekuAmerica zviuruzana nemakumi masere kana kuti 180,000 yekuti vakwanise kushandisa umagetsi ezuva pamatura avo eropa sangano iri pari zvino rakawana zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica 30,000 kubva kubhanga reFirst Capital mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vati sehurumende vanokurudzira kushandiswa kwemagetsi ezuva vachiti zvinobatsira kuchengetedzera ropa nenzira dzisinganyanyodhura
magetsi anoshandisa zuva aya yatinoti pachirungu sola anobetsera pakuchengetedzwa kweropa nezvimwe zviwanikwa zvinowanikwa muropa maproducts epamuropa kuti zvichengetedzeke nenzira dzakachipa uyedze zvinoita kuti matinogara mugare makachena nemweya wekufema ugare wakachena usina kusviba sezvinoita kana tichishandisa zvinhu zvakaita semadhiziri
vamangwiro vatiwo hurumende itoriwo mushisho yekuisa magetsi ezuva aya kuzvipatira zvidiki zvehurumende
zvemagetsi aya sehurumende takatozvitangawo kare muzvipatara zvedu zvidiki kunonzi kumadhistrict nemaprovinsi nemakirinika edu patozara iwo magetsi iwayo ezuva aya tinoda kuti arambe achitoparadzirwa achiwedzerwa nekuti zvinotibatsira mune ramangwana
vamangwiro vati kushandiswa kwemagetsi ezuva kunobatsirawo mukufambiswa kweropa rakachengetedzeka kunzvimbo dziri kure ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Tano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa nezuro vakari nedenda reCovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 kubva zvayatanga pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 5373 vanhu zana nemakumi matanhatu kana kuti 160 vakawanikwa vaine denda iri nezuro vakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika yose pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe nemakumi mana kana kuti 231,014 uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika varwiri vekodzero dzevanhu vane chitsama nevairatidzira vachida utongo hwejekerere vari mumajeri musudan mushure mekupikisa kugutwa kwemasimba nemauto muna gumi guru mumwe wevanhu ava mudzimai anorwira kodzero dzevanhu uyo akazvizvurudzwa kubva pamba pake pakati peusiku mudzimai uyu akapedza mazuva ari muusungwa kwake oga akazopedzawo masvondo ari muchitokisi asati aregererwa zvichitevera kugunun'una kwakabva mupasi rose asi vamwe vane uwandu husingazivikanwe vachiri mumajeri munzvimbo dzisingazivikanwe sangano renhau reassociated press rinoti mutungamiri weamerica vajoe biden vari kutarisirwa kushandisa masimba avo nhasi chishanu kufambisa mari ingangosvika mabhiriyoni manomwe emadhora yepfuma yebhanga guru reAfghanistan yakabatwa nemabhanga emuAmerica iyo ichiendeswa kunotsvagira rubatsiro vanotambura muAfghanistan uye kubatsira vakakuvara pakurwiswa kweAmerica musi wagunyana 11/2001. Sangano renhau iri rinoti ravana mashoko aya kubva kune mumwe mukuru muhurumende yeAmerica ane ruzivo nezvedanho iri. Mutungamiri wegungano remadzimai reRed Lipstick Revolution, mufundisi Abigail Magwenzi, vanoti vari kuronga musangano mukuru wemadzimai svondo rinouya unonzi Zim Women Do Dubai uchange uriko svondo rinouya rakare muDubai uchibatanidza madzimai anobva pasi rose. Mufundisi Magwenzi vanoti pachange pane vanyarikani vanosanganisira gurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni naamai Tsitsi Masiwa vachange vachitaura pamusangano uyu. Musangano wemadzimai uyu uchaunganidza madzimai anoita mabasa akasiyana siyana anosanganisira mabasa emaoko, emigodhi, ekurima nemamwewo. Madzimai vachange vachipiwa mukana wekutsvaga mamwe madzimai ekushanda navo anobva pasi rose nemuDubai. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 namufundisi Magwenzi nezvenyaya iyi.
Nokwandiri kuDubai kune musangano wemadzimai unonzi Zim Women Do Dubai. Yatiri kusanganidza madzimai anobva kudiaspora, zvoreva kuti kana ari muZimbabwean woman anogara kuSouth Africa kana kuUK kana kuRussia kana kwese kwese, tiri kuti ngatisanganei muno muDubai.
Sei mafunga kuti madzimai aya muwanikwe imi muchisangana muDubai pari zvino?
Nekuti Dubai zvavaita in 50 years zvinoshamisa. Inini chai chaiye ndinogara ndichishama every day. Ndobva ndafunga shoko raMwari rinoti can a nation be born in a day. Ndozvitenda ini because ndiri kuzviona in 50 years muno mamusina airport chaiyo, but iko zvino kunomhara ndege every 2 minutes. 2-3 minutes ndege iri kumara. It's the busiest international airport in the world. Saka kwakanaka nekuti kunoragidza mudzimai background iyoyo inoita kuti mudzimai aone kuti zvinhu zvinogona kuchicha. Nekuti kunokuijecha chete, asi vanhu vari kuzara kuno jecha rakubhadhara. Handiti tinoti kuZimbabwe zvadirwa jecha, zvoreva kuti zvadhakwa ka. Manje kuno kujecha iroro riri kutobhadhara, nekuti vanhu vanotobhadhara mari. Tinobhadhara kutoenda kujecha nekunofamba kujecha imomo nekunodya kujecha ikoko, zvinonakidza vakazvipakeja zvakanaka. Saka inzvimbo inoita kuti mukadzi kurike pfungwa. Zvikuru sei maomero akaita zvinhu muno nguva dzino dzeCovid. Saka kubva musi wa 15 to the 16th of February next week tinenge takaungana.
Ndiani vachange vari vanyarikani venyu pachiitiko ichi?
Tiri kutsikwa na minister wemadzimai, women affairs, community, small and medium enterprises, mai Stembiso Nyoni. Vanenge vari pakati pedu vachitipakurira zvatinokwanisa kuti tiite vekudiaspora nevanenge vabva kuZimbabwe, kuti kune chikwata chiri kubva kuZimbabwe chakatosimba chiri kuuya kuti tisangane nemamwe madzimai ari kudiaspora. Ndo platform yatakagadzira iyoyo kutosangana muno muDubai toona kuti tingaite sei, nekuti vamwe muCovid imomo ndobva vari kutobudirira. Ndine mudzimai ari kuya anonzi Dr. Faith Bebe vari mupato redu remadzimai eRed Lipstick Revolution. Vakasumuka panguva yeCovid, vakatumidzira testimony nezimota ravanga vabuda kubva kuUK vachiti ndinotenda netraining kudzidzisana kwatinoita pane imwe yatinoita inonzi 8Bs yekushandura maonero, mafungiro. Yatinototi bhaibhai amapita, amapita ndovane kufunga kwekuti hazviite zvakadhakwa, zvakapresa, zvadirwa jecha. Kuya mumwe mudzimai ari kuti ndinopabuda chete panobudika. Saka amai vava vakazviita paCovid tikaona zvishamiso. Iko zvino business ravo rasumuka, kuzvibhadharira zvinhu zvavo, kuzvitengera tiketi ravo remuEmirates repamusorosoro. Vatosumuka, vari kuuya kuzosumudzira kanhu.
Madzimai api achange ari pamusangano wenyu uyu?
Tine madzimai anoita zvekuchera migodhi, tine madzimai anorima, tine madzimai anoita zvekuhodha vachitengesa tengesa. Mudzimai anotoziva kuti pandiri pano pane imwe level iri nani. Saka zvandiri kuita palevhuri yandiri iyi handi zvekungoitira unyoka. Rega ndishande ndidzidze. Iko kudzidza, 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 kudzidza hakuperi. Saka ndobva tinenge tichiita izvo tichisimbisana. Saka takatarisira kuti tina CEO weWomen's Bank Mrs. Mandas Marikanda vari kuuya futi.
Avanga vari mufundisi Abigail Magwenzi, mutungamiri wegungano reRed Lipstick Revolution, vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari kuDubai. Munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu muZimbabwe zvichambomira kwenguva yakati rebei kuti zvishandise nhandare yeRufaro Stadium zvakare. Izvi zvave kureva kuti zvikwata zvose zvinotambira muHarare zvinenge zvoshandisa National Sports Stadium. Maiche ukariati anatipanya iye.
Mochauriri wesito fuarare wa Maiche Ochideme. Vano tigaziriso Yerufaro Stadium kutishike panodiwa nekafu FIFA nezifa. Yambu miswa nezikonzero zaka siana siana. Vachideme vano tiavo basare mazwa ese nosanganisira kugadzirisa mukati menhandare zvimbuzi nezvimwe zvidiki diki riri kuenderera mberi asi gadziriso yepanogara veruzhinji panogara vatori venhau panopekera zvikwata pamwe nemagetsi munhandare zvese zvambomiswa pari zvino mukuru wekomiti iri kuona nezverufaro stadium vaobet mutonhori vanoti mitengo yezvishandiso yakakwira zvakanyanya munguva yelockdown izvo zvakasiya mari yavaive vakaisa parutivi isakwane vamutonhori vanoti vave kutanga patsva kutsvaga zvishandiso izvo zvisingaitike nezuva kana mwedzi mumwe chete asi vachideme vataurira Studio 7 kuti kanzuro yeHarare yasimudzira basa kugwandura stadium yakabatana nehomo yemutungamiri wenyika kana kuti President's Fund iyo inotungamirwa namuprofita Hubert Angel vanoti vari kutarisira kuti kugadzira nhandare yegwanzura kusvika panodiwa necaf nefifa kuchapera nenguva zvekukwanisa kushandisa nhandare iyi gore rino risati rapera kusashandiswa kwerufaro negwanzura kwamanikidza zvikwata zvemuHarare kuti zviungane kushandisa nhandare imwe chete yenational sports stadium black rhinos caps united dynamos Harare City, Herentals neada, dziri kugovana kushandisa nhandare imwe chete iyi. Zvikwata izvi hazvikwanise kushandisa Lafarge nekuti haikodzere kutambirwa nhabvu yePremiership uyezve Chibuku Stadium kutsungudza nekuti iri kudawo gadziriso yakasimba. Izvi zvamanikidza Black Rhinos kuti ECN National Stadium iyi yakananga kwamutare kunoshandisa Sakuba Stadium kutanga svondo rino pari kudzoka mitambo. Munyori mukuru weBlack Rhinos, Colonel Edward Mutukwa, vanoti havasi kuwana rusununguko rwekutamba mazuva avanoda muNational Sports Stadium nemhaka yekuwanda kwezvikwata zviri kushandisa nhandare iyi. Rhinos iri kutarisirwa kuvhura mitambo yayo muSakuba Stadium nemutambo weLeague neCapes United neSondo. Aka kanenge kave kechipiri Black Rhinos ishandisa Sakuba iyoyi mushure mekunge chikwata chimwe chechecho makore apura chakamboshandisa Rudhaka Stadium kumarondera Rimuka Stadium kadoma pamwe neChinoyi Stadium. Murairidzi wechipembere Herbert Maroa anoti vari kuda kudzora Rhinos pamazuva 1984 na 1987 apo chipembere yakatora mukombe weLeague.
Kusimudza chikwata chedu cheBlack Rhinos tikwanise kupedza mwaka tiri pakanaka tikwanisewo kuwanawo vatambi vanozoendawo pakalenda tiwanewo vatambi vanotengeswa kunze kwenyika uye tiwane vatambi vanomirira nyika.
Black Rhinos ichaenda kunoshandisa nhandare yevhengere kwarusape iyo irogadzirwa pari zvino. Makundano APSL ari kudzoka svondo rino mushure memwedzi wezororo kupa nguva kuhoro jekisimisi nemakundano eAfcon ayo akapera svondo rapera. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kufara kuti veruzhinji vachange vachibhadhara madhora matatu chete kubva pamadhora gumi aimboshedzerwa kuna mitambo iyi.
Isu seZimbabwe National Soccer Supporters Association tikufara zvikuru sanekudzikiswa kwakaita mutengo yekupinda kuti tione nhabvu munhandare. Chatinongokurudzira izvozvi ndechekuti vanhu vange vakabayiwa nhomba dzeCovid-19 kuitira kuti izvo vasakanganiswe pakuona nhabvu.
Mutambo mukuru pamitambo yesvondo rino ndeuyo uri pakati peFC Platinum iyo ine mukombe weLeague uyu neBlauwayo Chiefs iyo iri kubaka moto unotyisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Kanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya dzekuvhurwa kwezvikoro, kumiswa mabasa kwevarairidzi pamwe nedenda recovid-19. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele.